Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira veruzhinji nazvo. Imwewo nyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tichatarisa nyaya yezuva rekrisimisi uye zvinofungwa nevamwe pamusoro pezuva rinokosha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete kwakaziviswa nechitatu neZimbabwe Energy Regulatory Authority nemasenzi maviri hakuna zvikuru zvakunobatsira veruzhinji nazvo sezvo kuri iri diki zvikurusa. Zera yakazivisa kuti mafuta epetrol akanga adzikiswa kubva padhora nemasendi makumi mashanu kana kuti US$1.50 kuenda padhora nemasendi makumi mana nemasere kana kuti US$1.48 parita. Mutengo wemafuta edizeri hauna kudzikiswa mumadhora ekuAmerica sezvo wakaramba uri pa US$1.62 parita. Asi wakakwidzwa madhora emunyika kubva paZimbabwe dollars $1,094.04 kuenda pa $1,090.38 parita. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutengo wekuripira kumabhazi kana kugadzirwa kwezvinhu nemakambani ucharamba uri pauri nekuda kwekuti mari yaderedzwa nayo iri pasi.
Kudzikiswa kwemafuta epetrol kwataona kwaitwa netwosens hakuna efekti yakakura yakunonyanya kuita in terms of kuderedza cost of transport kana even cost of production or even cost of providing mamwe services munyika. Percentage reduction yacho haina kukura zvakanyanya, haisi very significant. Uyo tiri kuona kuti mutengo wedizeri wangoramba uri pawanga uri, hauna kuderera. Kunetsa kuri kuita magetsi pane ino nguva kwaita kuti vanhu vakawanda, even mabhizinesi akawanda angachishandisa majenereta anoshandisa iwana dizeri. Saka zvatoita izvo kuti mitengo yekuproducer zvinhu munyika muekonomi itikwirirei.
Takatarisawo mutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisawo nedzimwe nyika mudunhu reSADC.
Tichitarisawo mitengo yemafuta muZimbabwe nekune dzimwe nyika. So far pane ino nguva kune website inonzi globalpetrolprices.com vanomezha mitengo yemafuta munyika dzese pasi rino rese. Pari zvino average price yepetrol globally iri pa$1.28 US dollars, $1.28. Makaona kuna South Africa petrol iri kutengeswa ne$1.34. Then opa Zambia petrol iri kutengeswa ne average about $1.45. Saka muZimbabwe yedu iri pa$1.48. Zvoreva kuti muregion medu muno muSADC Zimbabwe ndisiri panumber 1 in terms of mutengo wepetrol and even mutengo wediesel. Makaona diesel global average price iri pa$1.32. South Africa iri pa$1.50, kuZambia iri pa$1.54, yedu iri pa$1.62. sazvoti in terms of bet petrol ne diesel ti pamsoro muno musadic region.
Asi zvine zvazvinokanganisa here iko kuve nemutengo uri pamusoro kudarika dzimwe nyika?
Zvino affect the cost of doing business. Zvinoderedza yatingati pachirungu competitiveness. Uyo zvakare nyaya dzeproductivity. Tinonyanya kukonzeresa kuti mitengo ikwire. Of course mitengo inoaffectwa nezviri kuitwa globally nekuti Zimbabwe hatiproduce crude oil, tinotenga kune dzimwe nyika. Saka pane maexternal factors atisingakwanisi kunge tichicontrola. But hatiri kuona kuti globally mitengo yemafuta yange yachitidereraiwa. Especially tatasara pakuti the global economy iri murecession iro gore rino. Saka muZimbabwe tinoona atinoti maduties or even matax atinoita levy pafuel anga akati one day. Saka ndoma anocontributa kazhinji mukukwira kwemutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka zvinotikanganiso in terms of loss of competitiveness yatambotaura. Zvinozvaita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika isipai nyika dzakatikomberedza.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo muzvinafundo Elliot Masocha tikavabvunza kuti zvose zviri kuitwa nehurumende izvi zvakarongeka here, hurumende inonzwisisa zvairi kuita here, kana kuti hurumende iri kutadza kunzwisisa zvainofanirwa kuva ichiita munyika.
Vanhu vajairira maitiro avo okuti zvinonaka zvinoitirwa vanhu naivo. Saka ndikouorwira kwatagara tichitaura kuti huzere uori hunoitwa nenzira yakasiyana-siyana, corruption iyo yokupanana zvinhu iyo iyi takamboiwazve ichiita mukurumbira yokupanana mapurasi ikoko kuti vana nhingi ndo vanoawana mapurasi iwayo. Saka handingamboti kukonewa zvese nokutarisira vanhu pasi vomuZimbabwe kuti avava havana chavanowana, isu ngatitange tawana zvakati nokuti tisu pamwe takarwira nyika, pamwe kuti tisu tiri kutonga. Aiwa kuti mutungamiri avapo vanhu, kuti hondo yenge yakahwinwa ichimurenga vanhu zvekare, simba rinobva muvanhu. Izvi zvayo zveeconomics zvinonzi kwai top down economics, zvokuti kwai vari kumusoro ngavagute, vari zasi vozoguta kana zvichoguta kumusoro. Hazvisumudzi upfumi hwenyika. Uri kuzasi uku murombo akariritirwa mari yacho unoisa muekonomi, isu tiri kumusoro kunyange tikapuwa mazimari acho tiri muhurumende imomumo hatikwanisi kusumudza upfumi hwenyika, nokuti ruzhinji rweZimbabwe ndo huri kutsoka uku kunoda kuriritirwa, kuri kuchema magetsi, kuri kuchema zhara, kuri kuchema mbeu yepfumvudza iyo yevanozenge vondopiwa kapu chete chete. Tiri kukonewa kusumudza nyika yedu, tiri kukonewa kuvaka nyika yedu. Chatiri kugona chete apaka kuputsa nyika iyi, tozopomera dzimwe nyika kuti dzatipa zvirango zvoufumi. Isu tichitambisa imwe mari yatinenge tinayo kuti takutokweretesa zvedu umwe munhu MP maminista vati vanoida here, kana kuti kuvamanikidzira zvimwe zvinhu zvakaita samaelection atiri kuona mberi uku.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio kwekare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Nemusi wesvondo, vazhinji pasi pose vachange vachicherechedza zuva rekisimusi nenzira dzakasiyana-siyana munyika. Vazhinji vanenge vaine tarisiro nemaonero akasiyana, vachipana zvipo, vachitandara, vachifara uye vachiziva kuti zuva iri rinokosha kuvatendi vechikristu. Evans Zininga weStudio 7 atora nguva yekutaura nevanhu vakawanda kuti tinzwe maonero nezvavanofunga pamusoro pezuva iri.
Kwasara mazuva mashoma shoma kuti tisvike muzuva ra 25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi iro rakatangwa mugore ra 336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine akava mambo wekutanga wechiKristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rinokutonga rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kuti ive nezororo reKisimusi rakanaka, asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholidhe yedu yakakura yokuzvo varwa kumwanakomana waMwari Jesu Kristu panguva yeChristmas. Musangano weZNPF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa. Kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamuri apenyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Asi ndinokukurudzirai zvekare, takamirira musangano weZNPF kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano. Tinokurudzirai kuti munoregister kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZNPF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vati vachati pamashoko avo eKisimusi, asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rimwe webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero nepamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa neizvo zviri munyika yedu, vose vari mumapato akasiyana-siyana. Ndinokuchingamidzai ndichiti muve neChristmas yakanaka negoredzwa rakanaka mumigwagwa. Tifambe takachengetedzwa naMwari, tigofara zvine mwero, asi mugoredzwa ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Kurudziro chedu ichocho chokuti matambudziko tinoziva aripo akawanda, but mukana wokembera nehama neshamwari wokuzorora. Saka takamukurudzira mamembers edu kwese kwavari nyika yose kuti vaine zvororo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inopomera mhosva vari mumabhizimisi ezvicherwa ichiti vanoviga migodhi yezvicherwa yavanenge vawana. Izvo inoti zviri kukonzera kurasikirwa kwenyika nemari inoita mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Hurumende inoti izvi zvakonzera kuti idzike mitemo yakaomarara pamwe chete nekuongorora nzvimbo idzi nguva nenguva. Hurumende yamira kupa vanhu magwaro ekuchera zviwanikwa ichiti vanhu vari kuda magwaro awa vawandisa zvisati zvamboonekwa munyika. MuNewsday makare, masangano akazvimirira pamwe nemasangano anopikisa anoshora mamiriro akaita zvinhu munyika vachiti zuva rokubatana kana kuti Unity Day harisisina zvarinoreva. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukumisa mhirizhonga mune zvematongero enyika uye mukubatanidza vanhu munyika. Zimlive.com rinoti vanhukadzi vaviri vakanga vari mubhazi raibva kusouth africa richienda kuHarare vakapfurwa nembavha mbiri vakafa nezuro munzvimbo iri pakati pemontsole nekranskop mudunhu reLimpopo musouth africa. yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makasimbero yekustudio 7 ndinonzi Tafadzwa Charamba. Ndodambokomendawo panyaya yaComfort Dondo yamuri kutaura nayo. Ari kuti hei, takaona musangano wakaitwa navaBiden vanhukadzi vaiva shoma, saka aida kuti vaite vangani vanhukadzi. Toziva kuti musha mukadzi pakudii, pakuchengeta mhuri, ari mumba achiriritira mhuri achiona kuti vana vapfeke vadyei. Chii chiri kunetsa? Achirayira vana, achikanzela vana kuti vana vaite vana kwavo, vasaita nhubu. Chii chatoda kuti vanhukadzi vanyaita zvigano ndezvei? Vaitadza kuchengeta mhuri mudzimba. Mukadzi kana wangowanawo basa, ndizvozvo zvakwana, kwete kuda kupinda kupolitics achingosocializa nevamwe vanhurume. Iya, mukadzi wemunhu ari mumba. Mukadzi ngaachengete mhuri. Kubasa hatirambidziri, but ngaende kumabasa ari noma, anoenderana nekuti uri munhukadzi. Iwo maitoraidza munoda muno magona.
Zvakanaka kuti America iprotekte macitizens eZimbabwe ichipa zvirango vari kutonga. Asi chinhu chatisiri kunyatsa kuonawo ndechekuti isu vacho vari kuprotektwa kwacho tisu tiri kutambura. America hainei nekutambura kwevanhu neurongo huri muZimbabwe. Vane basa rekungoti marights ngaachengetedzwe, but we know very well kuti nyika dzakaita sana Zimbabwe, vana Russia, vana China, they will never submit to the American demands. They will never. Asi vakakungotambura kwokuti inongoramba iri history yekungonzi zvirango zveupfumi. Dai America yatibatsira, chinhu chatofanira kuziva semacitizens eZimbabwe ndechekuti America haikwanisi kuti iuye kuno kuzotonga Zimbabwe. Saka tinofanira kuti tiite zvinhu zvedu tichiziva kuti tichangoramba tiri mazimbabwenzi, dai paive neimwe nzira isiri yemasanctions. Masanctions iwayo ari kuafecta everyone. Ivo vacho vari kunzi vari kupa masanctions vanogara nemaus dollars acho ekuamerica. Vari kunzi ndivari kuprotekta vacho, vane zvimaharatiji zvisingatengi. Saka mazimbabwenzi, pfungwa yedu ngaibude kunze kwokuti let's not bang our allegiance kuti tikaisa America ndokuti maybe America ikaramba ichiwa kumasanctions. Chero vakapa zvakadii, Russia yakapuwa masanctions iri kungoramba ichirova Ukraine. Because haaffecte Putin nevamwe vake, anaaffecta the ordinary people. Ndivachashayiwa zvokudya, ndivachashayiwa mbeu, ichadhura mapurize embeu ari kudhura, fertilizer iri kudhura. Zvese izvozvo zviri kukonzerwa nenyaya idzodzidzi. Saka anongotambura tisu wacho.
Ndikazwa vamangwana vachiti hapana nyika nyangwe ipi zvayo ine kodzero yekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Yes, I agree with you vamangwana. Ko kuzvitonga kuzere kwamuri kutaura kuti imi nevana veZimbabwe takawana kuzvitonga kuzere sinzi kubva muna 1980. Ndiko here kuzvitonga kuzere kwekuti bvisawo munzvimbo yatinogara kuchilonga uko munzvimbo yamadziteteguru edu kuchilonga, muchitibvisa muchiisa maChina? Munoti zviri kutifadza here nai vamangwana? Tiri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda mumasango mamuri kutiisira umu. Is that democracy? Vamangwana, ndipindureika ipapo apo.
Ndoda kukurudzira vana vadoko vanonzwa maniti misanopiva. Hakuvana one zvakaita upenyu vana vadoko vesanopiva, mutumani sanopiva. Sanopiv haina kunaka sanopiv. Tisabvuma kushandiswa nesanopiv. Sanopiv haisina chuma. Since 1980 sanopiv haina zvinhu zvayaita. Yaingodya ufumu wakasiwa nemabhomu chete ndeufumu hwaengo. Bizini nanhasi ndeufumu hwairi kuguma. Kuvaka nyika sanopiv haiva kenyika. Ezvino tikunyenga vachiti hei katema yuti hei dhimunangabva wakanaka wakanaka. Hapana chakanaka munhu. Ukazvinzotarira kumupenyu hwako, kumba kwako nyange mubhedha chake hauna. Nyange ukati uroore mukadzi unomutengera unomupfekedze chii, haushandi. But unopiwa matendoras onzi hamba wanoita mayuti sanopiv. Chinhu sanopiv yakasunungura nyika. Chinonzi kusunungura nyika chii? Chinonzi kusunungura nyika titambure. Vakomana mayuti ngatisanyengerwa nezanopiv vakomana. Ngationi chedza chenyika chakamira sei. Mabasa kuzizina. changoti ya chia South Africa. South Africa yetu utamu kura mabasa. Acha acha waniko South Africa wacho. Musimbabu machi. Nukuda kwa munu. Kwa tunungoti ijimu na angako ijimu na wako gana ganzano. Apo na usaka na kumunu. Apo na chimecha kampu na gachi mchiza nukio. Kanaka na kangachi mtu makambani. Gachi mtu azipirele matima klinika ashande. Kwa hospital osa ashande. Zene mshonga zizisili zizuza naka. Tuone kuti iti waka naka.
Jumbo takata sana paid preacher. Unana blawayo ku unana plum tree maboda hiwa ya tingati nduwa aninga aine wano waka wandisa waninga wachifambu wa shipinja mstoka tine wano ya wanitu kwa mawinda waniwa wano zikano wana ningina nani ndu wano tozikano wapurisa anu tuwa ziwa kano tuwa ni mtemu wano tuziwa kuti apa pa bed bridge pana nani ndu wano shunguruza wano impafwa wano chaja wano wachitura wano zini hivyo baba wachitaja wano maarizi kupenga mapurisa anu toshiziwa bati hapana kana action ino mpeto wiku chengetezo wiku chesibabu inu chengetezo wano wai mapurisa elu kaa chengetezo wano wawo kiri wano wenyu mapurisa please tinokumbiro kuti nzimbo dakaita saizo ndo ijikara ya mapurisa munu zia ni ashaya asinga bojai zaya maa jikara pa nzimbo ito pese pa mangu onkwa mwoto shika mtisikia namba zenzi ni wakuru ya mapurisa kutipana pa mkawana mtisunguru kwa pana pa mtifonere mapurisa ufonere wa pana wana rusunguru kutikota onzi uino kwa inga masia editi nao unu kwa sika zenyi mungu kukumiro mkatimu wa sawa narukukiri chukua wana kubiri kwa kubiri kwa wano mari kudi mungu sunga mba faitu tiba treyu tetara pi mewani mtemu tiba treyu
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pabasa yairi kuita yakabatana neAustralia mudunhu reIndo-Pacific. Kushandira pamwe kweAmerica neAustralia kuri kusimbisa nekuunza kugadzikana nekubudirira munharaunda yeIndo-Pacific. Pamusangano wakaitwa pakutanga kwemwedzi uno, vamiriri veAmerica neAustralia vakabvumirana kuti nharaunda yeIndo-Pacific inofanira kuramba yakasununguka ine runyararo ichibudirira nekuremekedza miganhu pakati penyika idzi. Kuti zvinhu zvirambe zvakadai, makurukota mana anoti gurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken, gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika vaLloyd Austin, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika reAustralia amai Penny Wong negurukota rezvekudzivirirwa kweAustralia uye vari mutevedzerizve wemutungamiri wehurumende yeAustralia vaRichard Miles vakazvipira kukurudzira gwara rakasimba uye rinoremekedza mitemo inotambirwa nedzimwe nyika inopa mukana wekugadzirisa zvinhu murugare pasina kumanikidzana uye nyika dzichishanda pamwe chete dzichigadzirisa zvinonetsa pakati padzo. Nyaya huru yakakurukurwa nemakurukota awa yakanga iri pamusoro pezviri kuitwa nePeople's Republic of China iyo iri kukonzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu munharaunda iyi. Takabvumirana kufambidzana zvakanaka neChina kuti kukwidzana kusapindira mukusawirirana kungavepo, vakadaro vaBlinken. Vakaenderera mberi vachiti takakurukuravo pamusoro pekurwisa zvipinga mupinyi zvinokonzerwa nePeople's Republic of China muhurongwa hwenyika zhinji, kusanganisa kuvhiringa kunoitwa neChina mukufamba kwakasununguka kwengarava mugungwa reSouth China Sea uye kuedza kweChina kumanikidza kupindudzwa kwemamiriro akaita zvinhu nekuvhiringa runyararo nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan pamwe nekuedza kweChina kuvhundutsira dzimwe nyika ichishandisa zveupfumi. upfumi tinofanira kuchengetedza rugare nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan. America neAustralia dzinoita muonera pamwe mukuti nyika dzemunharaunda iyi dzigare dzichizvitonga dzichironga ramangwana radzo pasina kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa. VaAustin vanoti America neAustralia dzakabatana kuunza nekuchengetedza runyararo nebudiriro munharaunda iyi uye kushanda nedzimwe nyika dzinodawo kuti nharaunda yeIndochina igare yakasununguka. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica, January 6 Committee yakaburitsa gwaro rayo zvichitevera kushorefeta kwayakaita zvakaitika musi waJanuary 6, 2021, uye kana paine mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Komiti iyi yakatoendesa gwaro ravo kugweta guru reAmerica ichiti iongorore vaTrump nekuvasungisa. MuAfghanistan, vanhukadzi vari muzvikoro zvepamusoro nevamwe vanoda kuenda kuchikoro vakaratidzira nezuro muguta reKabul vachiti vanoda mikana yekuendavo kuchikoro. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tokupai misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira. Tichatarisa nenyaya yekrisimasi. imwe vonyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande.